manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero wakanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina nyamavhuvhu 1, 2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvemari vamutoli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Zimbabwe inorangarira vanhu vakafa mumhirizhonga yakaitika gore rapera. America inoisa pazvirango retired Major General Anselm Namo Sanyatwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvemari vamutoli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende hwemabhiriyoni 10 nemazana masere emamiriyoni emadhora, izvo zvichaita kuti hurumende ishandise mabhiriyoni 10 nemasere nechidimbu. Godwin Manguza anotipa nyaya inotevera.
Vamutuli vatora budget ravo kunhengo dzeZANPF chete. Mushure mekunge nhengo dzeMDC dzaramba kupinda mudare dzichiti hadzitori vamunangagwa semutungamiri wenyika. Vamunangagwa vange vari mudare nhasi. Vamutuli vati budget ravo rine zvinangwa zvinosanganisira kusimudzira maindustry, kuwanisa vanhu chikafu chakakwana, kutsigira zvirongwa zvekurima, kubata vashandi vehurumende navana soro jena zvakanaka, pamwe nekuchengetedza vanotambura. Vati nekuda kwaizvozvo mari inotambira vashandi vehurumende ichawedzerwa mubudget iri kubva pamabhiriyoni 4 kusvika pamabhiriyoni 6.5 emaRTGS. Vamutuli vati vosenzira yekurerutsira mushandi pakuoma kwaita zvinhu, hurumende yave kuzotanga kubata mutero pamunhu anotambira mazana manomwe nemakumashanu emadhora emaRTGS.
In order to cushion taxpayers against bracket creep,
kuti tirerutsire mushandi nekuti akwanise kutenga, ndave kukwidza mari yemihoro inobatirwa mutero kubva pa$350 kusvika pa$750.
Vatiwo hurumende inoda kusimbisa mabasa emhando dzemoto nekuona kuti nyika yava nemagetsi akakwana, nekudaro vapa mvumo kuzesa kuti ikwidze mutengo wemagetsi.
Tengo yemagetsi muzimba uchakwira kubva pa$9.86 per kilowatt hour, rinova senti rimwe rekuAmerica, kusvika pa$0.27 zvemari yemuno anova masenti matatu emari yekuAmerica, uye mutengo uyu uchiri pasi pasi.
Vatiwo zesa inobvumidzwa kubhadharisa makambani nevaya vanowana mari dzekunze kuitira kuti vabhadhare magetsi nemadhora ekuAmerica. Vatiwo hurumende iri kubatsira vanotambura mumadhorobha nemaruwa nechikafu nezvimwe, pamwewo nekuvapa zvekufambisa zvakachipa. Vamwe vatiwo mutemo unopa masimba eupfumi kuvatema, uyo waisungira kuti vekunze vanoda kusima mari muzvicherwa zveplatinum nemangoda vape zvikamu 51 kuvanhu vemuno uchabviswa, uye vekunze ava vanotaura nevemuno kuti vopanana zvikamu zvakawanda sei.
Mutemo weIndigenization and Economic Empowerment Act wave kubviswa uchitsiviwa neEconomic Empowerment Act inoenderana nedingindira rekuti Zimbabwe is open for business.
Vaenderera mberi vachiti vanotarisira kuwanawo rubatsiro rwemari inodarika mamiriyoni 600 emadhora kubva kune dzimwe nyika nemasangano anopa rubatsiro. Zvichakadai, vamwe vatiwo vemakambani embozhanhare anoita zvekutumira nekutambira mari vave kuzobhadharawo womutero intermediated money transfer tax vachiti ndivo varikuita basa rekuchinja mari pamusika mutema vanongora nyaya dzeupfumi vapersistence kwanyanya vaudza Studio 7 kuti budget ravanwevera kanaka chose asi rango ipapa kuti hurumende ichashandisa mari yakawanda kudarika yaichawana
kuzondopera kwarugore tinenge tatoshandisa yakawanda mabhiriyoni kuda 18 asi ichipinda muhomwe tichitarisa 14 taita zvokudzokera kumashure kuya nekuti pane zvigozhero zviri pamberi saka apa zvinototaridza zvobva kuti hongu vamutuli vari kushanda zvakanyanya asi vakatengedzera matambudziko ekumashure enyika
zvichakadai nhengo dzeMDC hadzina kupinda mudare dzichiti dzange dzichirangarira vanhu vakapfurwa vakafane masoja musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapfuura uyewo hadziremekedze vamunangagwa semutungamiri wenyika mutauri wenational assembly advocate Jacob Mudenda vashora zvaitwa neMDC vachiti vamunangagwa ndiye mutungamiri wezimbabwe uye izvi zvakatotambirwa nemasangano akaita seUnited Nations neAfrican Union vapa mutongo wekuti nhengo dzeMDC dzisapiwe mari yadzo yadzinowana padzinouya kupara mende zvara nhasi nekuda kwezvadzaita asi mukuru wenhengo dzeMDC muparamende muzvare Tabita Kumalo vaudza Studio 7 kuti vachapikisa mutongo wavamudenda
isusu sematungamiriri veMDC hatina kuvinga mari muparamende tauya kuzomirira kodzero dzevana vemuZimbabwe vari kutambudzwa nezanupf iri kudla mari ichiba ichishungurudza vana vemuZimbabwe haisi nyaya yemari yatavinga muparamende toda kumirira kodzero dzevana
nhengo dzeparamende dzichaziya budget iri dzisati dzaripasisa svondo rinouya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Hurumende yeAmerica nhasi yatemera zvirango zvekufamba retired major general Anselm Namo Sanyatwe nemudzimai wavo amai Chido Machona Sanyatwe vano venhengo yeparamende inomirira Nyanga North mudare reparamende. Major General Sanyatwe ndovaitungamira mauto anochengetedza mutungamiri wenyika kana kuti presidential guard uye vakapomerwa mhosva yekutungamira mauto akapomerwa mhosva yekupfuura vanhu vairatidzira nevaizvifambira zvavo muHarare musi wa1 Nyamavhuvhu gore rapera. Vairatidzira vanoti vaisafara nenyaya yekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC yaironga tsoro yekubira sarudzo. Vasanyatwe vakasarudzwa nevaimbo yemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kuti vatungamire presidential guard muna 2005 vachitora basa kubva kuna Brigadier General Armstrong Gunda. Muna 2017 mauta avaitungamira ndiwo akatungamirawo zvakanyanya kupidigurwa kwehurumende yavamugabe. Vachipa uchapupu kukomiti yaitungamirwa nevaive mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaKgalema Motlanthe kuongorora kupfurwa kwakaitwa vanhu, Vasanyatwe vakaedza kunakurira nyoka menyu kune vanopikisa vachiti mamwe mabara ainge asina kubva kumauta avaitungamira. Asi vanopikisa vanoti izvi ndezvemugodzi matsuro. Gore rino vamunangagwa vakadoma Vasanyatwe kuti vave mumiriri weZimbabwe kuTanzania. Mukuziya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata munyori mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Isu sehurumende yeZimbabwe chinoti hakuna chizvarwa cheZimbabwe chinokodzera kuiswa pamasanction neipi nyika zvayo zvisina kuenda nokuUnited Nations. Zvavanyora muchinyorwa chavo tazviona, asi tinoti isusu sehurumende tiri kuita zvese zvatinoikwanisa kuti tiite kuti zviitiko zvakaitika musi wa1 August nezvakaitika muna January zvipfuure maererano nezano rakapiwa necommission yakaiswa navamunangagwa ye Motlanthe Commission. Motlanthe Commission payakaiswa navamunangagwa hatina kunge taudzwa nanhingi kana nanhingi kuti tidaro, asi vamunangagwa neuchenjeri hwavo noutungamiriri hwavo ndo vakasarudza kuti ndo zvandava kuita izvi. Zvinoreva izvo kuti marecommendations akaitwa naiwayo vakamagamuchira.
Asika vamwe vanorwira kodzero dzevanhu vamangwana vari kuti vakatoona sekuti vasanyatwe ava vaipomerwawo mhosva nevamwe yekutungamira mauto musi uyu vakatokwidziridzwa vachiitwa mumiriri weZimbabwe kuTanzania, nekudaro zvikuratidza kuti hapana matano akatorwa takatarisana nayo.
Vasanyatwe havachatungamiriri mauto, ndochin chakakosha ichocho asi kana tatati vatanosanya afi nyaya iripo chaiyo ndekutosanya afi ngavasafidza mhuri yavo ngavafe nezvara vasanya afi ngavasanga rimwe basa iyo zvimwe zvinhanho zvakasiyana nezvinhanho zvatiri zvinhanho zvatiri zvanharo zvekuti vanhu vanga vari apa vanogona kubvapo kuti vasakuti zviitiko izvi zvisaitika kechipiri ndochokutanga chechipiri ndechekuti icho vasanyatso havana kuwandirwa mhosva vasanyatso vanopomerwa mhosva kubva kuamerica kungava kubritain kana kungava kupi zvako mueurope kana muafrica kupomerwa handi kubatwa nemhosva unofanira kutanga wachuchiswa wobatwa nemhosva saka havana conviction vasanyatso
munyori mubatsire zvekuburiswa kwemashoko vanik mangwana vachitaura vari parunare muharare nablessing zulu studio 7 Blessing abatoo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi avati zviri kuitika zvinoratidza kuti Zimbabwe ichiri kuonekwa senyika isina utongo hwejekerere nenyika dzakabudirira.
Zvendingataura nedanho iri ndezvekuti zvinogwadza. Isu tanga tofunga kuti nyika zvayava muutongo humwe tichaita zvinhu zvinoita kuti tisaramba tiri paya panonzi paspotlight nedzimwe nyika asi zvatoitika izvo zvinoratidza kuti taramba tiri paspotlight nyaya iri yokuti tinofanira kuvandudza nyaya dzekufambiswa kwezvematongerwo enyika muno nezvinoitawo zveupfumi asi zvinenge zvaramba zvoramba kuitika saka nyaya dzezvirango izvi zvavatemerwa vashanyatwa nomudzimai wavo inyaya dzinoratidza kuti munyika hamuna kumira zvakanaka nyika harisi kuvandudzika taramba todzokera shure patanga tichifunga kuti tabva pakabviswa vamugabe
asi vehurumende vari kuti ivo vari kuedza kuita nepose pavanogona kuzadzikisa zvisungo zvekomisheni yaitungamirwa navamohlande iya vachiti vanoda nguva uye America inenge yakurumidza kumedza kutsenga ichada
zvizhinji zvacho manyepo vari kuda kuzviita kana tingati window dressing pachirungu zvokuda kuvhara vanhu kuti zvakati ndo zviri kuitika asi chokwadi ndechekuti izvozvo hazvisizvo zviri kuitika hatisati taona paground chaipo chaipo vandudzo iri kuitika
totarisa iko kudyidzana kwezimbabwe neamerica izvi zvinosiya kudyidzana uku kuri papi chaizvo
kudyidzana kwezimbabwe neamerica kucharamba kusina kumira zvakanaka nengari iyoyo kuti hurumende haisi kuda kuti igadzirise zvinofanira kugadziriswa izvovo zviri kunzi neamerica zvinofanira kugadziriswa masecurity sector reform nyaya dzine chekuita nedzeikonomi kuti ivandudzwe kuti nyaya dzefu idzi dzinofanira kuti dzichigadziriswa kuti agriculture yedu imire zvakanaka ndozvimwe zvofanira kuti zvigadziriswe kuti tiendere mberi asi vanenge varamba vozviramba
avanga vari vaErnest Mudzengi vanove mukuru wemedia center vachitaura parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika kune dzimwe nyika mutungamiri wemozambique vafilipe nyuse pamwe nemukuru webato rinopikisa rerenamo vaosufo momade vanyorerana chibvumirano nhasi chekupedza kusawirirana kwanga kuri pakati pemapato mavo maviri aya kwemakore akawanda vanhu vakawanda vafa nhasi zvichitevera kurwiswa nemuchadenga kwaitwa mauto anga achipfuura muguta guru reYemen reAden uko vamwe vanhu gumi vaurayiwa nemabhambu aputika pane imwe nzvimbo muguta iri nyika yasvitsa nhasi gore zvichitevera mhirizhonga yezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 nyamavhuvhu gore rapera mushure mesarudzo dzemusi wa30 chikunguru idzo dzainzi neve bato rinopikisa reMDC dzaive dzisina kuchena. Mirishonga iyi yakasiya vanhu vatanhatu vaurayiwa, vamwe vanodarika gumi vakuwadzwa mushure mekupfurwa nemauto. Zvichitevera chiitiko ichi, hurumende yavamunangagwa yakaumba komisheni yaitungamirwa nevaive mutungamiri weSouth Africa vaKgalema Mosande, iyo yakaburitsa gwaro reongororo pamusoro pechiitiko ichi. Komisheni iyi yakakurudzira kuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa igadzirise zvinhu zvakawanda, kusanganisira kuti vane chekuita nekurayiwa kwevanhu uku vatorerwe matano uye mhuri dzevakaurayiwa nevakakuwadzwa dziripwe. Asi kusvika pari nhasi zvinonzi hapana chati chaitwa. Izvo zvinonzi nevamwe zvinoratidza kuti hurumende haina chayakadzidza pamhirizhonga iyi. Mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vaburitsawo mashoko ekurangarira zuva ranhasi iri, vachikurudzirawo kuti vane chekuita nekuurayiwa kwevanhu vatorerwe matano sezviri kukurudzirwa neMosande Commission. Vanhu vanopfuura chiuru chimwe chete vakasungwa, vanhu gumi nevatanhatu vakafa uye vanhu vanodarika mazana matanhatu vakakuvara mumhirizhonga yakazoitika munandira wegore rino. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburitswa kwemashoko mubato reMDC valukutamborinyoka, pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yevechidiki muzano PF vatafadzwa mugwadi. Tatanga nekubvunza vatamborinyoka kuti vanoti kudii negore rapera mushure memhirizhonga iyi.
Chandingangotaura ndechekungotima kudonde mamwe. Vamuna vachiti new dispensation asiri kungoona kuti umhondi huri kuenderera mberi kuponda vanhu. Nyaya iyoyi yekungorova vanhu nekudii nekuita madandafu evanhu iri kuenderera mberi. Komisheni yakasetwa zvayo vanhu vakanga vafa, asi kusvikana nhasi pari zvinezvi hapana chati chaitika. Komisheni yakaona mapurisa nemasoja ari wakauraya vanhu, asi kusvika patiri panapana nhasi hapana kana mupurisa mumwe chete atambosungwa kana musoja mumwe chete atambosungwa. Saunobva wangoona zvese zvaiitika zvainga ingoripota chete yekuvhara kumeso, asi vanhu vachiziva zvavo kuti tiri mhondi.
Vamugadi.
Ndandichifunga kuti pavachataura vatamborinyoka vachati aiwa, nyika yane gore zvakaitika musi wa1 August zvaitika, vamhanya havo kunobata pamutayo. Komisheni yakati masoja nemapurisa ndo vakauraya vanhu, ofuichi ipapo vari kureva zvavo nhema. Ndandichifunga kutichataurawo musa iwoyo kuti ndandichakwanisa gore isu sebato rinopikisa reMDC takuita mhirizhonga inova yakakonzeresa kuti mugozova nekushayikirwa kwehama neshamwari uye nekukuvara kwevanhu nekuda kwevhaiorensi yanga yasvika palevhel zvindaiti musi wa1 August ichikonzerwa nezvinhu zvaazvisina kudaidzirwa kana nezvinhu zvaazvisina kana namaturo ose, zvinova zvinhu zvinonyadzisa chaizvo. Ndatifunga kudavachanyara nekuda kwezvavakakonzeresa musi wa1 August.
Aiwa,
ndingangoti zvangu tafadzwa ari kunyebana, nekuti nyaya yatataura yakafadzwa here yetafadzwa nenyaya yekurayiwa kwakaitwa vanhu. Nyaya yaasiri kuda kutaura ndeye kuti vachamisa vakaenda pamberi pekomishoni vakabuda pacho, nende zvinozikanwa nemunhu wese kuti isu seMDC hatina kumbobvira takati vanhu vapinde mutiri. Isu kana tichinge tadedzera kuti vanhu vapinde mutiri kana tovape mademonstrations anobvunzwa nebunduro remutemo section 59, tinobuda pachena tinototaura munhepfenyuro dzese nemumapepa kuti taakuita zvakati, nekuti hatisi chete wapusa wapusa. Tiri musangano unotsigirwa neruzhinji, ndosaka tichikondrola mataundi ese, ndosaka vachamisa vakaita 2.6 million votes. Tinotsigirwa zvakakura chaizvo munyika muno, asi mhirizhonga yakaitwa nevanhu vakanga vapinda mustreet havakanga vasina kubotevedzerwa neMDC kana navachamisa. Vanhu vakangoitawo zvavakanga vaita nokuti vaifunga kuti madzivasi aifanira kurumidza kubuda, ende vanhu ivavo vakapinda mustreet ikodzero yavo yekuprotesta. Asi tatinga kutaura ndechekuti totora here upenyu hwemunhu nekuti apinda mustreet achiita demonstration nekuda maresults. Ataura iye kuti hapana humbo, asi tinotoona kuti ndofunga tafadzwa arungofadzwa nekurayiwa kwavanhu, haana kuverenga ripoti. Ukaenda papage 48 ripoti unotonyatsotaura wega, yakati vanhu vese vakaurayiwa nevakapondwa nevakakuvara vakakuvadzwa nemasoja nemapurisa. Komisheni yakaendera mberi ichiti vanhu ivava vakaita izvi ngavaende pamberi pedare, vaende pamberi vatongwe nemhosva dzavo. Asina nhasi tirikungoona nyaya yakangonyarwa kunge mutemvura iri muchirongo, hapana chati chaitika. Takangomirira setakamirira Kristo kuti tione kuti chii chaitwa panyaya iyoyi.
Vangwadi, tingaona here zvakakumikidzwa nekomisheni iyi zvichizoitwa vane chekuita nekurayiwa kwevanhu vachimiswa pamberi pematare?
Chekusanganira kuitwa porinyoka nhasi hatiri kukurukura pamusoro pemarecommendations kuti zvakabva mukomisheni iye, nekuti zvose vakazviverenga nguva yaizvo zvaifanira kuverenga vakazvinzwisisa within the context yazvakanyorwa nao. Zvinoiwa ukatora ripoti woya nayo painterview inoyi woita uchiverenga masections uchisivira mamwe wadi kungobva waverenga marecommendations acho ose. ma recommendations zima mumatambo rino muchaona kuti bato renyu rinozikanwa imi kuti ndiyo raenda richinokurudzira vana kuti hande tinodefenda vhoti yedu kana wapedza kuvhota pindai mastreets vaditi vanga vasingataurere mashoko iwayo vachitaura kuti muchaita
Vatamborinyoka mashoko enyu ekupedzisira.
Chandirikutaura ndechekungoti chete vamunaka kwanga vato responsibility ndiye mukuru wemasoja akaponda vanhu zvese zvekutaurwa natakazwa zvari kunyeba anotoziva iye kuti vachamisa vanoenda kuchurch vachamisa ndipaka vachamisa
Avanga vari vanoongura zvematongero enyika vari nhengo yevechidiki mubato rezano PF vatafadzwa mugwadi manzwa zvakare kubva kumutevedzeri wemunyori anoona nezvekuburiswa kwemashoko mubato reMDC vaLukutamborinyoka. Vaviri ava vanga vari parunare vari muHarare. Chirongwa chegore rino cheMandela Washington Fellowship chasvika kwamvura yacheka makumbo muWashington DC. Zimbabwe yanga yakamirirwa nevechidiki 42 kubva pavano mazana manomwe vakabva kuAfrica. Chirongwa ichi icho chaizivikanwa nerekuti Young African Leaders Initiative chakatangwa vaimbo yemutungamiri weAmerica vaBarack Obama muna 2010. Nasi tatsikwa na muzvare Samantha Siwanda avakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe iro rinorwira kodzero dzevanhu vakaremara. Tinokutambirai nemufaro muzvare Siwanda.
Aiwa maita henyu.
Muzvare Siwanda, mungatiudza pamusoro pesangano renyu?
Sangano re Signs of Hope rakavambwa muswa mugore ra 2014. Isusu tinorwira kodzero dzevakaremara. Saka tinoita mapublic forum atinoshedza vanhu vachiuya kuzonzwa mairano nezvekuremara. And then tichipawo futi information tinoshedza vanhu vari mutungamiri wenyika. Last time tange tina mayor akambouya, even ma councillors anouya ve UNICEF vanouya kuzoti vape vakaremara information, nekuti tinoona kuti dzimwe nguva zvinhu zvinoverengeka havazviwani, vamwe havaoni, vanoshandisa braille. Saka zvimwe zvinhu zvinenge zvisina kana kumbointerpretwa kana kumboitwa sei. Saka tinovashedza kuti tizovapa information. Uye tinopa mascholarships evana. So far tiri kubhadhara vana 10 vane vari deaf kana kuti vasinganzwe. Ndio vatinobhadharira. Uye tinoita zvemalibrary. Tinodonata malibrary books kuzvikoro zvine vana vakaremara.
Ndokubatai murumo. Toita fast forward taamu America muri muchirongwa che Mandela Washington Fellowship. Chii chakaita kuti muzosvika kuno?
Chakaita kuti ndisvike kuno, it was just yange iri application. Saka unongo apply, unotaura basa raunoita, and then you go through a selection process. Saka takaita izvozvo, kuZimbabwe vaida 42. Saka ndofunga taka apply taka wanda kuma 1000 ikoko saka vaida 42 chet. Saka ndizvo zvakaita kuti ndizopinda
muchirongwa. Mauya kuno makaenda kudunhu ripi?
Ndakaenda kuDelaware ndiri ku State of Delaware University of Delaware ndokwandandiri.
Zvii zvamakadzidza ikoko?
Ah, takadzidza zvakawanda leadership. Takapiwa futi imwe strength finder test. Zvokuti uzive kuti chii chaunogona, chii chausingakoni. Semutungamiriri unofanirwa kucomplimentwa nevamwe vanhu handiti kushanda nevamwe. Saka ini ndakazoziva kuburikidza nechirongwa ichi kuti chii chandinonyatsokona. Saka vakatichuzira zvinhu 5 zvaunonyatsokona. And then kana wakuchuza mateams ako kana kuti vanhu vanokutsigira, wakuziva kuti ndivanani vandiri kuda kuti vapinde. Vanondi complimenta inini zvandisingakoni. Ndoona kuti kazhinji ma leaders tinobata-bata kwese, of which it's not true, hatina ma strengths ese iwayo. Saka zvakandibetsera kuziva kuti ndepapi pandakasimba, ndepapi pandinoda mumwe munhu kuti
anditsigire. Tinoona uchirongwa ichi chasvika kwamvura yachika makumbo nhasi, chapera nhasi, makudzokera kumusha. Zvii zvamuri kutakura?
Zvandiri kutakura ndezvekuti vechidiki vanofanira kupindira kana kuti kubetseredza nyika yedu kuti iende mberi. Development is really dependent on young people. Saka isusu vechidiki ndisu tinofanira kusimuka izvozvi. Tinoona kuti generation yange iri mberi kwedu vakatakurawo ma AK-47 handiti vakaenda vakanorwa hondo. Vangu vasiri vanhu vakuru. Nesuwo this time takuda kuti vechidiki vasimuke. And pane zvinhu zvakawanda zvakataurika kuti you know tine mari yakawanda yakainvestwa matiri. Kubva tiri vana chaiko education. Saka zvinoda kuti wo nesuwo tive responsible. Tive ma leaders kwete kungoti ndakaona kuzoona chete.
Ehe. Tinotenda zvikuru muzvare Samantha Sanda vakavamba sangano re Signs of Hope Trust Zimbabwe vachitaura vari muno mu Studio 7. Taita rombora kanaka zvakare rekutsikwa neimwe nhengo iye chirongwa cheMandela Washington Fellowship. Vari va Robson Chere vanove Secretary General kana munyore mukuru wesangano revarairidzi reAtuz Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Togamuchirai muchirongo vachere.
Ndinotenda
kuona. Taurisai vachere muda kuti vateereri vandirove here kuti vachere mavapei.
Aiwa ndinotenda vakandemirira.
Ndizvozvo
pachirongo.
Tinoona vachere vanhu vanozikanwa zvikuru nesangano ravo reAtuz. Asi vakawanda vanoda kuzva kuti vachere chii chakasvitsa kuti vaende kuAmerica.
Vachere kuti vauye kuno kuAmerica inyaya yebasa ravanobata vari kumusha. Basa randinobata riri rezvedzidzo semurairidzi wescience tiuyezve ndichimiririra varairidzi zvekare. Saka izvozvo zvandinoita ndizvo zvakaita kuti ndinge ndichikwanisa kunge ndichisvika kuno. Ndaka apply all process sezvakaita vamwe wese. Ndakaendawo kuma interview ndikazokwanisawo kuselectwa pa final list ye 142 vakauya kuno. Saka ndakauya ndichinyanyo fokasa nezve education.
Masvika muno makaenda kudunhu ripi uye mamune kana university kana vapi vamaishanda nawo?
Ndasvika muno ndakaenda kuKansas State ndiri pauniversity yeKansas State University ndokwandanga ndiri.
Zvamakadzidza zvamakutakura nhasi chirongwa chapetwa zvii nokuti tinoona vamwe vanogona kungodzokera kumusha vachibva kumisangano vachingoti ah kumatakabatwa zvakanaka takadya kwatatiri vachere vari kutakurei.
Vachere vari kutakura zvakawanda zvichabetsera nyika yedu kunyanya panyaya dzidzo. Ndiri kuKansas ndakakwaniswa kunzi ndichifambawo muzvikoro zvemuno ndichiona kuti vanozvifambisa sei. Tinoona America inyika yakabudirira zvikuru panyaya development. Saka ndakaona zvakawanda kunyaya dzeIT, kunyaya dzemacurriculum awa vanoita yatinoti hwaro hwedzidzo. Urenge uriko kuzvikoro waro unoenderana nebudiriro yemunharaunda inoita kuti nharaunda yacho inge ichisumukira zvekare. Saka ndozvimwe zvezvinhu semurairidzi zvandichange ndichatakura kumusha seunion tonodzidzisawo maticha kuti no tinoda curriculum yekuti nyika yedu ibudirire. Curriculum iyi tinoita sei? Tinenge tine nzvimbo dzakasiyana siyana. Tine nzvimbo dzakaita sana Matebeleland dzinochengetwa mombe. Tikadzidzisa vanhu vana vakakura
vachiva kuti vachere nguva yaita diki. Atinoziva kuti mune zvakawanda zvamuri kutakurira vana vechikoro pamwe nevamunoshanda navo musangano renyu. Avo ndava Robson Chere munyori wesangano reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vari muno mustudio. Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Gurukotaro zvemari vamutuli Ncube nhasi vaparura urongwa hwekuwedzera mari ichashandiswa nehurumende. Tabva taswa kumagumo echirongwa chedu anokuonika yane mufaro ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndokusiya mina ntungamiri Nkomo.
Soku izika tisenda baku VOA ndebele.